Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti henu emusoro yenhau dzanhasi chishanu mbudzi 25, 2016. Bato reMDCT roita musangano mukuru wepagore kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield muHarare mangwana. National Convergence Platform ichange ichitungamirwa naBishop Sebastian Bakare mukuedza kubatanidza vana veZimbabwe yoparurwa muHarare nhasi. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa vagadzwa nhasi semufundisi wechechi yeApostolic Faith Mission mumabiko aitirwa pachikoro chekudzidzira ufundisi cheLiving Water Bible College muHarare. Gurukota zvemukati menyika yeSouth Africa vaMelwis Gigaba vanoti hurumende yavo iri kuongorora nyaya yemagwaro akapiwa zvitauro zveZimbabwe nechinangwa chekuona kuti voitwa sei. Magwaro aya anopera muna zvita wegore rinouya. Makunda neCastellaga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana, asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe mukuru uyu pakati peCapes United neFC Platinum. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yemagwaro ekushanda pamwe nekugara kwezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa uye magariro ari kuitawo zvizvarwa zveZimbabwe kune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu nekudzvinya pakanzi like.